manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 21 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekuongorora pachena zvinodhaka mumuviri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaSamuel Deme nhasi vambomira kupa mutongo wavo pachikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekuongorora pachena zvinodhaka mumuviri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kunyanya. Chirongwa ichi chinonzi Abuse Substances Diagnostics and Management Project, uye chinonzi chichapa vanhu zvikwanisiro kana kuti matest kits ekuona mhando yezvinodhaka zvavanenge vachishandisa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi vafanwa odzoma vanoshanda kubazi rinoona nezvevashandi, uye vataura vakamirira mushandira pamwe womapazi ehurumende mukuedza kupedza dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti Interministerial Task Force on Drug and Substance Abuse. Varumbidza zvikuru chirongwa chaparurwa ichi.
Tinozvitenda zvikuru chirongwa chaita nhasi chekuti izvo vanhu vanenge vachikwanisa kuenda kunotestiwa. Chinhu chakanaka vachitestiwa pachena, chinhu chakanaka ichocho kuti munhu ange achiziva kuti zvandiri kuita izvi nekushandisa madrug level yake inenge yakamira papi, zvinobatsira kuti ange achikwanisa kuzozvikontrolawo muupenyu hwake. Free testing yakanaka pakuti hapana expense yaunenge uchipinda.
Vadzoma vati ongororo yakaitwa munyika iri kuratidza kuti zvikamo zvinodarika makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvevechidiki chiri kushandisa zvinodhaka.
Information yatina 51.7, tongoti 51% yacho yevai tototi kumayouth ndo vari kushandisa zvinodhaka izvozvo. Saka patakatarisana nemayouth chete kuwaya wazi vari above 50 vari kushandisa, saka percentage yacho yakatoti kure. Idambudziko guru chaizvo ririmo muZimbabwe.
Vachange vachitungamirira chirongwa ichi nyanzvi mune zveutano, uye vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira, vati chakanakira chirongwa ichi ndechekuti munhu anozviongorora oga.
Zvakakosha nokuti vamwe havana mari, saka vakatestwa vakazviongorora private. Unenge usiri pakati pavanhu kana kupi, usiri kuclinical kupi, unongozvitesta uriko iwewe wobetsereka neshanduko yeadvocacy yatiri kuita kuti aiwa ndingandirege kuita zvamadrugs, ndizvibetsere upenyu hwangu nevana vangu nemhuri yangu necommunity yangu.
VaJacob Shamyarira, avo vakamboshandisawo zvinodhaka vakazovamba sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsirawo vanoshandisa zvinodhaka, varumbidzawo chirongwa ichi.
Chirongwa chaparurwa nhasi cheAbused Substances Diagnostics and Management chakanaka kuti chabatsira vanhu vari munharaunda kuti chirwere chekushandisa zvinodhaka ichi chikasike kubatswa chisati chanyanyoomerera chanyanyooma kune vanhu kazhinji ndichionawo mafambiro andakaita inini dzenguva vana vechidiki ovamwe vanhu vanonetsikana nenyaya dzekudhakwa idzi vanotanga kushandisa zvinodhaka pasati paita vamwe vanenge vakuzviziva pazvinozozivikanwa dzenguva zvinokwanisa kunge zvanyanyoipisisa kana kuti munhu asungwa kana kuti munhu arwara kana kuti munhu afa saka zvakanaka kuti chirongwa ichi chikwanise kubatsira vanhu mudzimba muzvikoro mumabasa kuscreena kana kutesta vanhu kuti vari kushandisa zvinodhaka zvipi vakwanise kuwana rubatsiro zvenusati zvaipisisa
muzvare chengeto nyanzeya vanoshanda nekambani yefirst step inova kambani ichange ichiwanisa zvekuongororesa zvinodhaka izvi vati vanhu vachazviongorora vachishandisa weti yavo
uri kumba unoshandisa urine kana kuti wiwi yako saka mune mainstructions ukadhipa chinobva chakuzwa kuti dragi rauri kushandisa nderipi ende rinobva ratobuda rakakunyorera kuti positive kana kuti negative
pasi pechirongwa ichi pachaitwawo dzidziso yekukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka izvo zvinozokanganisa upenyu hwavo vamwe vachifa kana kupenga masangano akasiyana-siyana abatana muchirongwa ichi anosanganisira hurumende University of Zimbabwe Health Sciences Zimbabwe College of Pathology First Step pamvuri nemamwewo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Mutongi wedare repamusoro High Court vaSamuel Deme nasi vambomira kupa mutongo vavo pachikumbiro chemiriri wezengeza West mudare reParamende vari nhengo yebato riropikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongi haana kuzivisa kuti achapa mutongo wake riini. Aka ndeke china vaskala vachienda kudare repamusoro High Court kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vaita zvikumbiro gumi nechimwe kudare raMajor Street nerepamusoro asi vachinyimwa mukana uyo. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekusungwa kwenhengo yebato ravo iyo yakazo mushure mekupambwa nekuurayiwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. Bato reTripleC riri kushora zvikuru kusungwa nekuramba nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa Vaskala richiti bato reZANU-PF nevehurumende vari kupindira mumatongerwo enyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari kuti matare akazvimirira oga. Gweta ravaskala advocate Tavani Mpofu vaudza dare nhasi kuti mukana wekubvisa mari yechibatiso ikodzero iri mubumbiro remitemo sezvo munhu anenge asati abatwa nemhosva. Mukuziya nezvenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso yavaskala, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Ya, chokwadi vaita application yebill and the bill racho raitwa in terms of constitution sezvo tichiziva kuti vaskala vane right yavo in terms of the constitution yekuapplya bill. Saka zvaitwa najaji izvi zvokurizeva judgment zvinhu zvagara zvichiita majaji muzimbabwe but zvinhu zvokuti isusu tinoona sezvo iri bill application kurizeva judgment kwadai so kungofanana nekuwedzerana zuva vaskala vari muchizarira.
Saka pane matanho here anogona kutorwa navaskala kana magweta avo kuti nyaya inge ichikasika kufambiswa kumatare?
Kana zvadai so hapana hapo zvavanokwanisa kuita because izvi zvokurizeva judgment zvinhu zviri pamutemo yatingati iprocedure iri pamutemo but kurizeva kwejudgment kwacho hakufangi kuzoti jaji vaite mazuva akawanda vasina kupa mutongo webill.
Tinoona kuti hapana kupiwa zuva richazopiwa mutongo waasende kwauyu, zvinorevei izvi?
Zvinhu zvinokachamadza because kana iri application yebill zvofanira kuve zviri pachena kuti vaskala vari fanwa kupuwa bail here kana kuti kwete because kuenda kwavo vachino apply a bail zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotadza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anodzi ma change circumstances kana kuti nyaya yavo yokupuwa kwavo bail yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofa kuzongora izvozvo rubva rapa mutongo but kurizeva kwaitwa application yacho zvinhu zvatingati azvizi pachirungu welcome zvinhu zvokuti kana vaifanwa kupuwa bail judge aifanwa kungopa mutongo wavo but now kurizeva kwavaita bail kwachoko zvinhu zvandingati zviri procedural zviri pamutemo but zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitike.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga rezanupf vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidokwadokwa chekuparadza mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo uyu?
Mashoko ari kubuda kuzanupf nemamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende zvinhu zvisina kunaka because zvinhu zvatinoti zvinointefia nekushanda zvakanaka kwematare kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji zvokuti kana zviri pajekerero kudaro jaji anofanwa kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo wokuti vasikala havana kupuwa bail vanhu havangambodotadzi kutaura kuti zanupf kana kuti hurumende iri kuintefia nemaprocesses ehurumende and kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurizeva bail kuri pamutemo zvinhu zvinotarisika kuti kuda jaji ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bail nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere ende uyezve hurumende inenge iri kuintefia nemaprocesses iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica najunga kandemiri westudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mhuri zhinji dziri kutarisana nekushayika kwemari yekuti dzikwanise kuendawo kumisha kuti dzinodya nekupemberera nevamwe pazoro rekisimusi iro ririko nemusi wesvondo. Vakuchera vanoti mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino ari kuita kuti mhuri dziedze kuchengetedza mari dzavainadzo kuitira kuti vakwanise kushandisa kubhadharira vana mari dzechikoro nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndingati nini mhuri zhinji mukuona kwatiri kuita shungu dzekutamba vese pazororo dziripo asi mari ndo isiri kukwana. Mitengo hayo yaramba yakatigadzika nei muzvitoro asi tinoona kuti vanhu vanga vasina yatingati disposable income kana mari yacho yekutenga yakawanda kubudikidzawo nekuti vazhinji vacho nevanoshandira vanowana mari kubva kuvashandirwe vanga vachitoo mari yavo ishoma. Saka nekuda kwekuti kuzoriwo nezvimwe zvakafanana nemaschool fees nezvimwewo zvinozodiwa gore rinouya vanhu vakawanda vari kuzesa kunge vachishandisa mari kubudikidza nekuti vanotya kuti inozokasika kupera.
Tombotarisa nyaya yezvifambiso panguva ino yezororo tinoona mangwana izororo rekubatana kana kuti Unity Day uyezve tozotarisana nezororo rekisimusi richange richiuya kupera kwevhiki zvakamira sei zvekufambisa munyika pari zvino?
Data sezvifambiso itsika yematransporta kuti vakwidze mitengo nemichovha kunyaya inoenda kumamisha panguva inei ndo zvimwewo zvatiri kuona kuti mitengo yatanga kutokwira iko zvino dzimwe nguva ne30% dzimwe nguva ne50%. Saka izvozvo zvichakonzerawo kuti vanhu vakawanda vanenge vada kufamba vasakwanise kufamba vadyiwewo mazororo vari kumaguta kwavari vachada kufamba vachaburitsa mari yakawanda nekuda kwemitengo iyoyo yawedzera.
Tombotarisawo nyaya yemafuta ekufambisa nekuti tinoona kuti vamwe vangange vari kushandisa dzimotokari dzavo kuti vaendewo kumamisha nezvimwe. Nyaya iyi yakamira sei uyezve nyaya yemagetsi? Tanga tiri kuona vamwe vanga vari kuchema chema vachiti munzvimbo dzakawanda magetsi ari kuenda pasina yambiro.
Ndingati nemunyaya yemafuta parezvino itakati nakei, vanhu vari kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa zvine matambudziko mashoma. Tambudziko magetsi vimbo iri yekuti dzimwe pada nekuda kwekuti indastri inenge yakavhara, vanhu vachakwanisa kuwana magetsi, asi vimbo yacho yakaderera tichiziva kuti Zimbabwe haisati yava nemukana wekuti inge ine magetsi akawanda. Saka tiri kuvimba kuti kunyarara kwemaindastry pachinguva ichi ndokuchaitawo kuti magetsi ainoshandiswa kuindastry anga achikwanisa kushanda mudzimba dzevanhu. Asi vimbo iyoyo yakaderera zvikuru. Takatarisa kuti kusvika pane zvinhu vanhu havasi kukwanisa kuwana magetsi nenguva.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuti vabayiwe nhomba kechipiri kana kechitatu panguva ino yezororo reKisimusi, sezvo vanenge vachisangana nevanhu vakawanda vachibva kwakasiyana-siyana. Nemusi wechipiri pakapera musangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mumwedzi uno chete vanhu 12 vainge vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvakakosha kuti vanhu vatevedzere kurudziro yenyanzvi panyaya yenhomba.
Sezvataa kuenda kuzororo nekuti tenge takazorora tinoemba kuti tose tinogonange takavarayirwa kune vamwe vasina kupedzisa kubayiwa, zvireva kuti mabhuzi avo vanhu tinongovakurudzirawo kuti vaende vanopedzisa vabayiwa mabhuzi avo nenyaya yekuzvidzikiriri nekuzvidzivirira.
Mukuyambira uku vamudziri vazivisawo kuti chirwere cheCOVID-19 hachisati chapera sezviri kufunga vanhu vakawanda.
Nekuti COVID zvinokwazvo haina kupera.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Mashoko ehurumende akanaka pakuti gavhumendi iri kuti kana tichikundikana ngatikundikane tiri kusaidi kwecaution, saidi rakanaka, tisazozvidembe mangwana kuti dei takaita zvakati kuda tingada isina kupinda mutsaona iyi. So tinongodzokorora mashoko iwayo kuti yes, ngatichenjererei nguva yatasvika ino yeKisimusi. Vanhu vari kuuya vakawanda, hama dziri kuuya, zvadzakatakura hatizvizivi, dzimwe dzichativigira mamwe mavariant ecovid atatakanganwa nezvavo. Saka let's be cautious, ngatiite zvese zvokudzivirira zvatagara tichiita.
Panyaya yekupedzisa kubayiwa nhomba dzose, vamadzorera vanoti kurudziro yehurumende yekuti vanhu vabayiwe nhomba yakanaka uye zvinofanirwa kutevedzerwa.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu ngavabayiwe nhomba. Tinoziva kuti pane mashoko akawanda ari kutenderera pamusoro penhomba, umbovo hunopikisana nehunobvumirana nenhomba. Asi saidi recaution riri kutorwa nehurumende rekuti ngatibayiwe nhomba, tibayiwe mabooster edu, rakanaka, ngatiite izvozvo, Mwari achitichengetedza panguva ino yeKisimusi negore idzva.
Mumwe asina kupedza kubayiwa majekiseni ose matatu ekudzivirira COVID-19 ndivaMathias Muguti vanoti vakarwariswa nejekiseni rekutanga.
Like rekutanga rakandirwadza, rakandiafekta, ndikandakuzvakasi zvoda vandobaya futi majekiseni mastrokes, kuva mastrokes paroko.
Bazi rezveutano rinokurudzira vose vanenge varwara nenhomba kuti vaende kunozivisa vana chiremba, uye semushonga wose vanhu vanogona kutadza kutambira. Nyika dzakaita seAmerica dzinotiwo munhu anokwanisa kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 dzakasiyana-siyana kuzvidzivirira. Asi kune vamwe vakaita savaAlpha Meda vanoti havana kumbobayiwa zvachose.
Ini chakaita kuti ndisabayiwe COVID kunzwawo kwandakaitwa nevanhu kuti zvakangofanana kubayiwa kana kusabayiwa. Saka ndakangofunga kuti nyangwe ndakasabayiwa inini hangu itsoke futi, ndazvinetsire nekunobayiwa vamwe ndichingori navo, hatiri kungoita zvatiri kuita. Saka ndakangofunga kuti ndisangobayiwa.
Nyanzi dzezveutano dzinoti munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvinoteeredza mukana wake wekufa kana akabatwa nechirwere ichi zvichienzaniswa nemunhu anenge asina kubayiwa nhomba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanosvika 1,000,000 chete vanogona kufa kuChina, iyo yanyevenutsa mitemo yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Ongororo yakaitwa neChinese Center for Disease Control Prevention nehurumende yeHong Kong iri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. MuAmerica, uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwatikwirei, uye muzinda weWhite House uri kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe chirwere. Chirwere checovid-19 icho chakapinda munyika mugore ra2020 chakabata vanhu vanodarika 200,000 ezviuru, uye chakauraya vanhu vanosvika 550,622 ane 22 kana kuti 5,622. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kushanyira America nhasi vachiita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. VaZelensky vari kutarisirwawo kutaura pamberi pematare eSenate neHouse of Representatives akabatana. Aka ndeke kutanga vaZelensky vachibuda munyika mavo kubva muna kukadzi pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. VaZelensky vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vari munzira kuenda kuWashington DC. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ati vaZelensky vakakokwa navaBiden kuti vaite musangano navo nezvipangamazano zvavo munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika uye nedare ravo remakurukota. Nemusi wechipiri vasati vasimuka kuuya kuAmerica, vaZelensky vakaenda kuBakhmut uko kunonzi kune kurwisana kunotyisa pakati pemauto avo neRussia. Vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vanoti vaBiden vari kutarisirwawo kuzivisa kuti vachapa Ukraine zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga kana kuti Patriot missile batteries. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeCongo vaDenis Sassou Nguesso vanova zvakare sachigaro weAfrican Union High Level Committee on Libya vati vakafara zvikuru nemafambiro akaita musangano weUS Africa Leaders Summit muAmerica. Vaudza Voice of America kuti musangano uyu wainge uine zvinangwa zvakajeka pane wekutanga kusanganisira chivimbiso cheAmerica chekuti ichabatsira kuti Africa imiririrwe muUnited Nations Security Council nemunyika 20 dzakabudirira kana kuti G7. America yakativo yakaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni 50 nemashanu kana kuti $55 billion yekusimudzira nyaya dzebudiriro muAfrica. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuedza kudzokera kumusha kunopedza zororo reKrisimusi negoredzva zviri pamwe chete nehama neshamwari. Zvinoti zviri kusangana nedambudziko rekudhura kwemari dzekubhadhara kumabhazi, izvo zvinonzi nevamwe zvave kuvatadzisa kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru.
Hongu ichokwadi mukoma Jonga, tiri muchipatapata munhu wese ari mubishi kuti ange achienda kumusha kana kutumira ingave mari kana chikafu kumusha, sekuti yasvika zvenguva iya yezororo, nguva yekuti mabhizimusi makambani anenge achivhara vanhu vachienda kumazororo. Naizvozvo ndiyo nguva yacho inowanikwa mitengo yekufambisa mitengo yemabhazi ichienda pamusoro zvikurusa, kunyanya kubva muSouth Africa uchienda kuZimbabwe. Igaro ziva kuti nguva inoiyi mitengo inoenda pamusoro, semuenzaniso kuenda kuHarare kuri kuita churu nemazana mashanu 1500 rands kana uine mapepa ako kana usina mapepa patozodiwa mazana mairi anoripwa ku South African side kuzoti mazana mairi anoripwa kurutivi rweZimbabwe wobva wanyorerwa risiti yako kuti ugone kunge uchipinda mubhazi veimmigration vachionawo kuti waripiswa kuti wanga usina mapepa saka zvakati kana usina mapepa zvinenge zvakudhurira churu nemazana mapfumbamwe kuti unge uchienda kuguta rakaita seHarare.
Imiwo sesangano mune mabatsiriro amuri kuitawo here vamwe vari kuronga kuenda kumusha iwava mukufamba kwavo?
Sesangano reInternational Cross Border Traders Association tine nhengo dzedu dziri mumiganhu mizhinji tongoti yese yekupinda muZimbabwe dzinenge dzichibatsira vanhu pachena vanenge vasina ruzivo uye vanenge vachida kubatsirwa kana nekuzadzisa mapepa anoda kuzadziswa uye kutoziisa chaiko vanhu kuti zvii zvinenge zvichidikanwa asati aenda pakaunda asati apedza nguva yake achienda pakaunda kuti ange achibatsirwa. Tine nhengo dzedu dzinenge dziine mareflectors dziri mumiganhu imomomo dzinenge dzichibatsira vanhu dzichivaudza kuti ngavaite so ngavaite so kuitira kuti zviite nyore. Vanhu ngavasiyane nemaguma-guma avanosangana navo mumabhodha aya, ngavateedzere zvavanenge vachiudzwa nesangano redu vasati vaenda kune vemutemo kuita kuti vangogara vaita zvinhu zvavacho nenzira yakafanira.
Zvii zvamungakurudzira kuti vana veZimbabwe vaite vari kuda kudzokera kumusha? Nokuti tinoona kuti vamwe ndonguva dzavanozoshandisa nzira dzisiri pamutemo dzekuyambuka Limpopo vachizopedzisira vatorwa nemvura kana kudyirwa nemakarwe.
Kurudziro yedu sesangano reInternational Cross Border Trade Association kune avo vari kudzokera kumusha kuzororo ndeyekuti uine mapepa usina mapepa shandisa muganhu. Haisi nyaya huru stereke kuti unge uchishandisa muganhu. Bata mari yako ingaite 400 rands inoita kuti unge uchiripiswa kuti hauna mapepa akakwana wotonge uchiyambuka zviri pamutemo pane kuti unge uchipinda neparutivi rwemuganhu paunosangana nenjodzi dzekuti unokwanisa kutorerwa zvinhu zvawakaseenzera nguva yakareba ungafotonerwa angavadzingave nhari chaidzo kutorerwa mari uye unokwanisa kutofa ukapinda nenzira idzodzo unokwanisa kubatwa chibharo. Zvakawanda zvinogona kuitika nenyaya yekusaziya kuti pamuganhu pachona ipapo sandi kuti unoendeswa kutorongo asi kuti unongoripiswa mari wakabata 400 rands yako unoripiswa uchitopfuura uchienda. Uye ngatisiyane nehunhu hwekuti kana tasvika pamabhodha taakusiyana nemakondakta nemadhiraivha atauya nawo kubva kungave kupi kwatiri kubva taakudhonzwa nevanhu vatinosvikira vari pamabhodha vachiti kubatsiri tikubatsiri. Vanhu ngavasiyane nehunhu ihwohwo, teererai mitemo yamunoudzwa nevamune muchifamba navo dzingave dzimotokari angave mabhazi pane kuti musikosvika maakunyengetedzwa maakubatwa kumeso nevanhu vamunowana maguma-guma ari pamiganhu.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru vachitaura vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yemabhazi apo vanhu vakawanda vave kuda kuenda kumusha kuzororekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanogona kupedza zororekisimusi vari mutirongo zvakare mushure meunge dare repamusoro reHigh Court rambosendeka kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Hurumende nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chichaona kuongororwa pachena kwezvinodhaka muviri yevanhu. tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi 190 elokhu evalelwa.
Ummeliwe Sengeza West edalele parliamente oyibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ubuyiselwe umthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail.
So umthola ukuthi amamidlimeni ebefika bona ngeprice yabo okuthi umthola ukuthi ngisesikwane sokuzithengisa nge-$15 imbuzi siyaku-$20.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngomsomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Umeli wezengeza West edalele parliamente oyibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnomzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali enyatsime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba we-High Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kamantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebheyili. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa ngumantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa-ke umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Thiriwa Mambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent Triple C members are held for months on end for Honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet we're...
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi 190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla lezanu PF bengadala amacala afanayo kavensi walutho.
Unkosazana Eleni Shiriyedenga isiphathamandla se-CCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kusikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungelo lokuphiwa ibail. Nxa sikhangela
sibona usikhalo sehlele inyanga ezifika 6 months and then lalaba abanye ayebevu abotshwa labo abayi 14 abanye abenyathimi sebaphuma lo babu lo honorable Godfrey Stole la ayebotshele icala elifana losikhala la sewaphuma so siyazibuza ukuthi kanti kuyini okusikhala abangafuni ukuthi ephume
kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuzana uPF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those memos coming from them. They have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accused ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF.
Kona akusimangalisi thina lokho asebe kukhuluma basibeka umlando ikho konke okwenzakalayo ukuqela ukuxabana kwawo bengehlulwa ukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenza inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
Umahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba we-High Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abalimi besigabeni seMathabeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo ukugcina kusehlula ukukhula kwebhizimusi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga.
Sithengisa imbuzi zethu, sithengisela amabhizinisi o sithengisela. So uthola ukuthi amabhizinisi ebefika bona ngeprice yabo.
Unkosikazi Priscilla Sibanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi.
Sizwa ukuthi at least government ingenele kuprice enkomo njengakhona kwenza kophothoni kothobhako at least sibe ne-startup fund yokunegotiata namabasis.
Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani le ntengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-AgriTex eMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Asihambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona ekuthengweni kwazo ukuze uzuze imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-abattoir. Basebekubhadala ngokuhle nangesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe bayikhangela ukuthi le minyaka eyindalo okunganani inono okunganani ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, xa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisozifananele yamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi ngulovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi kwinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Manda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle bancinda imino yezisu zababomvu ngokusutha kwimisebenzi kalavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
I did the system for fill up the dam. I donated the irrigation system for the community, about 10 villages. The 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me are also did in the lighting system. I installed the Matawa lights for them in their households.
Uyise kalavasi umnumzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yiko kunekusasa elomuntu wonke ongubaba, yiko efikelana wayenza izibukwayo, wathenga inkomo, wayenza amarikeshini ngale edamu, yenzela abantu bakibo khona lapha kontadle emambhale. Kuyinto enhle, kujabulise isizwe sakoGululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabonakude TV lemabhayisikopo ngumngane kaLovers uHamilton Dlamini laye ube khona kulo mkhosi.
Le vision, that is why I'm here to support him. Ungitshelile ukuthi wenzela abantu bakhe, abantu bakubo, umphakathi, wenzeni inkomo ziyadipha, zidipha every week, and aqala lokho yabesidipha mhlawumbe after 3 months and all that. U simplify life yabantu, or irrigation system, kune vegetable farming khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model of the current ideology yokuthi let's make everything work. As empower abantu bakithi, abantu, you know what an empty stomach is dangerous, so I'm here to support him.
Kukanti umeli weMangwe ethalele ePhalamende uNkosikazi Dlalane Mguni ubonga ngokwenziwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele intuthuko abayibona kuwethu. Yambona wathi libuzwa komuhle okuyi-inspiration njalo okuyikuqhuzela abantu ukubona into yenzeka bazizwa beqhukumiselekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe ngulovers.
Jahaeli letayimwento yatihanisa kwazo sebazwazi balo tili papanasi isi sebazwazi nokukhuthaza ti kudla bana bose bakuwe kwehango ukuthi ababende meya inonga yalovers inomiliza chigaba chapo mwana unoti panele kujona keneli poni akakumbula kuti jona ilesi munzi muZimbabwe abuye uthuthukisa chigaba chapo.
Omunye bekunomkhosi esiwakubulayo ngukhosazana Sophie Maphosa
balenhlanhla abantu bakulindawo
ngokuthola umuntu onjengolavas ngithi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha kuyasabalala kuyekhatshana singakhangeleli inkokheli zethu khona le phezulu sibeke sisole ukuthi lapha lalapha kodwa nxa kukuthi abafowethu labantwabethu khona la abaphetsheya bangazala lumqondo okalavas babone lokhu akwenzileyo ukuthuthukisa isigaba labo bakophe khona lapha bayenze njengaye
abahlali bemambale abakhulumi sebeledolobho ekhaya amanzi logesi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje himane studio 7 ngisemambale emango yeplumtree igama lami ngezwa Jesus Banda.
Kwezevela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu ngulu hambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngoNhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngele Russia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo eqakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lePhalamende ele House of Assembly le Senate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalendawo zithi lingozi eyenzakale izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalichumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki kuhlelo Diaspora Profile sixoxa lomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa Imlomocha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulomsebenzi izakhamizi zakulowo mango labanye abakhonapha eMelika. Asizweni exoxa logaina Gumede Saidi o Studio 7.
Yes, so imlomocha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014 bengithi iphupho lakhona siqale ngo-2014 yiko esiqale khona ukuli implementa. So from 2014 sasevele sizinika umgomo we 5 years of which umgomo wakhona sawuchaya but iCOVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lo umnyaka ngo-2022 ngathi ngamafishane iyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi kwaba liphupho lami ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalimbe. Ngakhula khona lapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ijumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenje sinthole lami okuyimadlana ngasengicabanga ukuthi enginto engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhele kaba isikolo kwenza ukuthi abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi kwakuthi isikolo kwenza ukuthi abantwana bathole lokho kuthiwa imfundo elohlonzi i-quality education.
Wasusebenzelana lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary yes ngoba kwasekudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers abanye bahambe sibili amakhilomitha phose afike ijumi lanhlanje 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathi esesikolo zethu sahle saqalisa sibithi saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokho elasungulayo lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathi esingo izikolo zivulwa oqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi sasiqalisa kutsha esasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1 sasithethe kuphela o-form 1 sakhe saqalisa sila ku-form 1 abangu-40. Hhayi konke kuhambe kuhle 40 silama-teacher angu-6 konke kuhambe kuhle abantwana bebefunda udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuza izakhamizi ziyathokoza kakhulu abantwana bayafunda ama-teacher awastruki. So isikolo sibile sukume ngodumo sibili olumangalisayo and abantwana bayafunda sibili le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselulusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho. Likuqaliselani khonoko selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, yes, lo uhlelo lolu uhlelo siyaliqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye kodwa lokho esikhatshana kulabanye engangenze ngikujoy ukuthi isigaba lokho esesikhulu kulabanye abaningi sebethola ukuthi babe seduze but lokho bekhona abanye ba esigabeni kunapha esemzingwane abahamba imango emide so ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonzi sase sinanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakemeyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngoZibandlela ka-23. Fizi ke zakhona apho zihamba njani? Bayanelisa yini abazali ukubhadala? Njalo o-teacher lina libaholisa ngemali evela ngapi njengoba kungela hulumende phakathi lapho?
Yes, yes. Fees yethu isayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali kayikho komile indawo eziningi umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane but noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka kube kulokho kubanzimela abanye khonapho esigabeni kubanzimela sibili kungazuthi abafuna ukubhadala abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lo umnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania logena Gumede Saidi oStudio 7. Akubizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazavuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 a.m. kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Tifa Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Imukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi jangechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town CBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi esikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifunde sokuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siqhuquzele ngitsho lasemabhoda ebhoda lana esePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siqhuquzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto kodwa ke lokho yinto nje eqondalela labantu bonke isizwe sonke noma basebulili noma basemangwe noma ngitsho labanye abaseBotswana ngitsho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshula kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthi mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela
kodwa solwashabalalwayo, kodwa akubonakali ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo eBukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Loke ngumnumzana Tifa Dube omunye wabaqoqa umcimbi weBukhalanga Roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakobulawayo endaweni ezigoqela uward 1 loward 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo, njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukwana ezilandelayo. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Elos Nyoni, isiphathamandla omela iBulawayo East edale lePhalamende.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kwaBulawayo, abe ludubo la kumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine ebengela amagesi lakhathesi lokho bengala amagesi, kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esona leso khona ngale, kuhlanganisa lezinye indawo ezikuward 1. Izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekati kokhelwa ngubabujaji onguye u regional manager wezesa. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe kona apho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adibethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umthedengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha. Nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside, kugcina lakho sokuyi-loss ku-business. Anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa, about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imitshini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mitshini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale lePhalamende, ligcine nini ukucubungula lolu daba, njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leCaribe ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo kathesi bacina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Long umnumzana Elos Nyoni omela ibulawayo East etale le parlamente. Likhumbuleke kuhlelo lwe live talk lamhlanje olwe diaspora forum sikhangela ubunzima obubhekane labe Zimbabwe abase South Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singalugqibe uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale le parlamente umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sesi sokuthi atholiswe ibail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.